Vachitaura pamusangano wakarongwa neZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI wekuziya kuti chii chingaitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena muna 2023, mukuru weSapes Trust vaIbo Mandaza vati kunze kwekuteedza bumbiro pamwe nekudzorera mauto kumabarak hapana chimwe chingaitwa kuti nyika iite sarudzo dzisingapikiswe. Vati kunyange hazvo vamwe vachiti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa, chikuru chiri kuita kuti nyika iite sarudzo dzinopikiswa nguva nenguva inyaya yekupindura kwemauto panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Vati mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kushanda zvakasimba kuona kuti bumbiro remutemo ratevedzwa uye kuti mauto adzokera kumabarak.
And I repeat, we need to do all we can as civil society to move closer to that status quo of constitutionalism, rule of law, and return of the bridge to the banks. That will resolve our national question 90%.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atiinawo.
Vamandaza vati hapana chikonzero chekuti mapato anopikisa apinde musarudzo kana bumbiro risingatevedzwi uye kana masoja akaramba achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezvo bato reZANU-PF richingokunda musarudzo idzi. Vamandaza vati bato reZANU-PF rinoshandisa mauto uye range riri kuruza sarudzo dzese kubva muna 2000 asi richibatsirwa kuramba riri panyanga nemauto. Izvi zvatsigirwa nemutauri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire, avo vati mauto pachawo akabuda pachena apo akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna mbudzi 2017.
Ndivo vamwe vevanhu vanoseenzeswa kushungurudza nemamwe mapato nekuorganiza nekutyisidzira masabhuku, kutyisidzira vamwe vezvematongerwo enyika mumawadi.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi, mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaJob Sikala vabvumirana namuzvinafundo Mandaza vachiti ZANU-PF haigoni kukunda musarudzo kana ikasashandisa mauto.
Mukanase kuona chaiko chaiko chiriko rudende rwevanhu vari muarmy hapana chavanacho. Vanacho ndio vaya vari mucommand structure uye zvekare nemapoliticien vanenge vachivasevenzesa. Saka chatinoda chekuti ngavasasevenzeswa navanhu vanenge vane makaro vachiita pursue their own economic interest zvisinei navo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remauto kana kubva kugurukota rezvekudzivirwa kwenyika Mai Opa Muchinguri Kashiri sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi varamba mashoko avamandaza ekuti bato ravo range richikundikana musarudzo kubva muna 2000 vachiti kunongova kutaura kwevavengi. VaMugwadi vatiwo manyepo kuti mauto anobatsira ZANU-PF musarudzo vachiti mauto anopindira chete kana pachinge paita mhirizhonga.
Chinongozovarwadza chete vanotaura kuti masoja ari kuita zvepolitika zvematongerwo enyika ndeavo vanoti kana voda kuita mhirizhonga vanotarisira kuti masoja ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga, kana kuti mapurisa ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga. Aewa, kana votyora mutemo vanosangana nevanodzoredzera nekuchengetedza mutemo. Saka harisi dambudziko iroro ringazoshandiswa kuti vanhu vati masoja anoita zvematongerwo enyika achisapo.
Vamandaza vatiwo mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kusunga dzisimbe kuunganidza mari yemaagents kuona kuti vanhu vanyorisa kuvhota pamwe nekudzivirira vhoti panguva yesarudzo. Asi vamawarire vati mapato anopikisa anokwanisa kukunda chero pasina shanduko yaitika. Mumwe mushandi mukuru muZDI vavekezela Gumbo vati musangano wanhasi waburitsa pachena kuti kunyange mutemo wesarudzo ukasandurwa zvakakoshawo kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti mauto asapindire musarudzo.
Pane zvinhu zvitatu zvaemfasaizwa pamusangano uyu. Chekutanga chekuti nyika inofanira kudzokera kuconstitutionalism pabumbiro remutemo. Chechipiri ndechekuti mauto anofanira kudzoserwa kumaparadzi, ese ari mupolitics anofanira kudzokera kumaparadzi. Chechitatu ndechekuti nyika inofanira kudzokera kurule of law.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo wePolitbureau svondo rapfuura kuti Zimbabwe yakatoisa zvese zvinodiwa neSADC kuti paitwe sarudzo dzakachena, uye vakati vaye vanochema kuti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa havasi kubuda pachena kuti ndezvipi chaizvo zvavari kuda. Asi izvi zviri kurambwa nevemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, avo vanoti vaMnangagwa vanoziva zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.